inzinewa na faisi asi kutoritza wana kutotambuza uchitine utino shandisa maoko pazvinhu zvatinoita kurima kuita zvekuti wakatoshandisa bhuku hakuna zvinhu zvekushandisa nekuda kwenzimbo iri takatitarire shoma.
Muri kukwanisa here kuwana rubatsiro kubva kuhurumende kubva zvakatanga dambudziko redutu mupengo iri kana kuti cyclone idai?
Tatambira rubatsiro kaviri. Kwekutanga kwakauya mabhaketi bhati nehwandu hwedu hatakwanisa kuwana tose. Kechipiri kukauya hupfu nematende nesipo zvekare hatinakwanisa kuzvipiwa tose pamwe chete nezvasingatikwani panzvimbo yedu ino.
Saka muri kurarama sei kana kusina chikafu kudaro?
Zvinezvi hazvirenzi tinotoenda takambotambotedza gwizi rwakatova magwere tichinonga tichiona kuti tinewo mese tichisuka tina zvigayo nokuti hwakava huri ushoma takwasanda zvedu dzakatogwa nemvura.
Saka munotora nguva yakawanda zvakadii kuti muunganidze chibage ichi chekuti mungakwanise kugaisa?
Zvimwe zvacho tiramapaza tava kuzama kufukunyura saka zvinotora nguva refu kuti tikwanise kana kuzadza bhaketi remagwere tinde zvigayo.
Ko vana vari kuenda kuchikoro here?
Vana vari kuenda asi vamwe havasi kukwanisa kuenda nokuda kwokuti mifuya dzimwe dzichakatakura mvura ine huwandu vakrosa vaiyo kuchikoro.
Ko mvura muri kuiwana kupi?
Izvozvo zviri kutaura chokwadi hatina pane sosi yedu yemvura yedu tiwana mvura ine utsanana kudoenda chinotaimira mvura iri kunyuka pasi iyoyo zvibhorani zvedu zviviri zvatinazvo zvakafa.
Asi mumhuri yenyu hapana hapo akarasika nemafashamo emvura?
Aiwa hatina kurasikirwe rino umwe chete pamafashamo emvura asi ngoti matsaona ndiwa takangosangana nawo asi hatina kuzosvika pakure kuda munhu akafa.
Pane vanhu vakavakuvara?
Varipo vakakuvara nevamwe vakatogwawo nemvura. Very sorry, panharaunda yedu panapa tina vamwe vakatogwa nemvura.
Vaangani ava?
Vaverengwa vatatu izvozvi. Vamwe vasati vavazikamo ndi vasati abatana pamwe chete timbosangana tichikurukura panyaya yemvura iyoyo.